vanobogira kutaura taura nezvango moyo mao vane shati vane shati vanoyepula yepula sevanobhidha moyo mao vane shati vane shati vogotaura taura sevanonhedha mai aiwa neshati aiwa vane shati mai aisinoere